Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotenderana kuti mugwagwa webite bridge Harare Chirundu wakakosha zvikuru munyaya dzezveupfumi uye kumhuri yeZimbabwe inofamba nemugwagwa uyu nguva zhinji. Asi mugwagwa uyu wave mazuva ndadzoka sezvo usina kumira zvakanaka uye wadeura ropa rakawanda. Makore maviri apfuura, hurumende yakanyorerana pasi chibvumirano nekambani yeGeiga International. Asi kunyange hazvo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo vakamboti mugwagwa waugadzirwa hapana chabuda kusvika pari zvino.
Matende atovapo, tiri kutotarisira kuti kunouya mhomho nemhomho dzavanhu dzichavaya kunge dzizoona president vachiitira ground breaking ceremony nomusi wechina.
Vagumbo vanonzi nemamwe mapepanhau vakati kambani iyi yainge isina kutorerwa basa asi kuti yainge yapuwa mazuva makumi matanhatu. Asi vamunangagwa vachitaura kuChina vakati dare ravo remakurukota rainge ratenderana kuti vatsvage vamwe vanoita basa iri nekuti Geiga yakundikana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hurumende kana ichipinda muzvibvumirano zvakadai inofanira kufamba iine nyanzvi.
Takatitoka hadzika tichi tiko chichiri kuitika nokuti basa iri rakatarwa navamugari vachiriko yakatwa nenguva yakati kuti zvazvinotiratidza ndezvekuti patinge tichitsvaga vanhu vanoita mabasa makuru akadai zvinofanira kunyatsoitwa neunyanzvi hwekunyatsopenenzera kuona kuti munhu atiri kuunza uyu ane here gwara rinoratidza paakambopfuura napo achiita basa iroro.
Ko, dare reparamende harifaniri here kunge richiona kuti zvibvumirano zvakadai zvaitwa nemazvo? Tabvunza vanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese.
Tinomboiza kudaro, dambudziko ratinaro guru nderekuti vezanupf ava hurumende iyi inowanzoita zvazano ndega akazosiya jina mumasii. Takatombovataurira kuti panoitwa zvinhu zvakaita sematenda nezvinhu zvakadaro zvinofanira kuitwa zviri pachena uye pasina zana choko muhomwe nezvimwe zvakadai, nokuti kazhinji kacho iye Geiga iyeyi sedare reparamende takatombobvunza kuti ikambani inozozvikwanisa here, nekuti mumwe wedu anonzi Honorable Edicose akatozvibvunza asi zvanga zvatoitika kudhara.
Mutedzeri wemutungamiri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti apa pakakanganiswa vachishora hurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe.
Nyaya handifungi kuti iri pakuti hatisi kufamba nenyanzvi, kasi nyaya iri pakuti vanhu pavanouya vachitaura kuti vane zvavanokwanisa kuita, isu sehurumende tinofanira kunyatsocherechedza toongorora kunyatsoona kuti munhu kana achiti ane mari yekuita basa raarida kuita tonyatsonotarisa kuti mari yachona iripo here zveshuwa. Sehurumende tanga tisina kunyatsoita zvakakwana, ende zvinodzokera kunyaya yehurumende yainge iripo yava Mugabe. Kune zvinhu zvakawanda zvaingoita sei zvaingotashambadzirwa zvonzi chakati chakuitika ende hakuna chakabuda.
Asi pane zvasiyana here pane zvaiitwa navamugabe nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa? Vamukupe vanotsanangura.
Pane zvakawanda zvachinja. Kare taingoti muchina wese aingosvika munhu akangopinda akati ndiri muchina ndine mari, vanhu vaingoti machina ane mari, wotomhanya kusaina zvibvumirano wonyorerana pasi kazozoona kuti votadza kuita. Kasi nezvi zvatakuita ndezvekuti munhu wese anoyaitaura kuti ane mari tinotonotarisa ikoko kwaari kubva kwacho.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe ikanonoka kugadzira mugwagwa uyu icharasikirwa nemari yakawanda, sezvo vakawanda vanenge voshandisa zambuko rekazungula riri pakati peZambia neBotswana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.